mutongo wangu tangu gashira iwo masikati ano tichiri kuongorora kuti chizve kuti unorevei kwatiri isuku dzeki nekune veruzhinji tisati tapambadzira mashoko ekuti pane chiuya imakabata zvakati zvakati tanga tichida kumbonyatsotarisa tinzwe kuti zvinorevei.
Saka munotarisira kuti izvi zvinenge zvapera rini kuti muzoona kuti munenge muchifambira mberi sei?
Pakutinotanga chirongwa chedu chatinoti phase 4 yekutanga musi wa 3 December. Tinodaira kuti tinge tokwanisa kuchekesera vanhu kuti chiuya imakati mune zvakati zvakati pamusoro pemutongo iwowo.
Justice Makara, kusvika pari zvino kwakwanisa kuti kunyorese vanhu vangani kuti vange vachivhota?
Pari zvino taane vanhu vanokwana kusvika 3,193,000 vanyoresa mumatunhu ese, ndingati mumaprovinces edu ese 3,193,000.
Muchi nechivimbo here chekuti munokwanisa kusvika mamiriyoni manomwe sezvamanga makatarisira pakaparurwa chirongwa ichi?
Tichiri kungovimba kuti tinokwanisa kusvika panhamba iyo kana vanhu vedu vese vakabuda vakauya kuzonyoresa. Iye zvino tiri kunzwa kuti kune vamwe vanga vakuita sekunge kudzengurira kuti tichanonyoresa here. Saka tinokumbira vese ivavo kuti ngavauye vanyorese vazovhota. Tichikumbirawo zvakare vamwe vavo vari kudiaspora vachauya kumba paChristmas kuzoona vabereki vavo kuti ngavabva vangotora mukana iwowo vanyorese zvakare. Saka vanhu vese ivo vakanyoresa tine vimbo yekuti 7 million inokwanisa kusvika.
Pakatanga chirongwa ichi takaona vanhu vachimbonetseka zvitotore nguva nenyaya yekuti vanhu vanga vasiri kunyatsonzwisisa kuti vanouya nemapepa api. Mungati pari zvino zvaanani here? Vanhu vaakunzwisisa here kuti zviri kufamba sei?
Tiri kuona kunge zvaanani zvachose kuti vanhu vaakunzwisisa kuti zviri kurevei nekuti taregista ndingati mafezi tamufezi yechitatu yakuda kunopera. Saka ruzivo nezvebvr runenge rwatitekeshe vanhu vazhinji vanenge vaakunzwisisa. Zvakare isu takatorawo nhanho yekupamidzira machurch macommissioners of osai zvekuti avo vari kushaya mapepa anoratidza kuti vanogara papi vari kusikobatsirwa kana vasvika ipo pavanofanirwa kusikunyoresa vachibatsirwa nevanhu vedu masupervisors vako vapa maafidavits papoint of registration.